Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, September 11th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
Welcome to this special edition of focusing on the life and legacy of former President Robert Mugabe.
To join this discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 millimeter frequency and on the 4930 and 15460 kilo shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can reach us at www.voazimbabwe.com for English, www.voashona.com for Shona, and www.voandebele.com for Ndebele.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we have a special edition focusing on the life and legacy of the late former President Robert Mugabe.
Yes, the body of the former President Robert Mugabe is now in Harare from Singapore, where he died last Friday.
His body is currently at his residence known as the Blue Roof in Harare. The late former president's body is expected to be ferried to Zwimba communal lands today before he lies in state tomorrow and Friday at Rufaro Stadium. Another event is expected to be held on Saturday.
And indications are that he will be laid to rest on Sunday, even if there is still uncertainty over his place of burial. We saw today Gibbs, the president, Emmerson Mnangagwa, speaking when the former president Robert Mugabe's body arrived at Harare, at Robert Mugabe International Airport, that he expected people to come out in their thousands, but he did not mention where the burial would be.
Kunjalo ke zulukandaba lamhlanje sile special edition le ekhangela ke ngempilo eka uMongameli uRobert Mugabe obhubhe ngolwesihlanu ngefike phelileyo ubhubhele khona ngale ke eSingapore. Namhlanje ke isidumbu sakhe sifikisibilethiwe kwele Zimbabwe. Sibone njalo sihanjiswa khona ngale ku-One Commando suka lapho ke saya eBlue Roof. Sikhuluma nje khona manje abantu baseBlue Roof lapho ke abavalisa khona umoyi. Esikubonileyo khona ngale ukuthi kulabantu abalihlekanyana ikakhulu izihlobo amasotsha amapholisa labanje ke abatshiyeneyo. Kodwa ke ongazani kuyamangalisa abantu yukuthi bekule gun carriage kade ihamba ingatholanga isidumbu lesi itshaya ngumoya nje. Isidumbu besithwelwe ke imota yakoDove Morgan ngokuqala lokhu ukuthi sikubone kusenzakala eZimbabwe. So ke besuka khona ngale kukhandelwe ukuthi bakhona le koZwimba bezephenduka ke babaye eRufaro Stadium ukuthi kusasa njalo langolwesihlanu. Kuthi ke ngomgqibelo kukhangelelwe ukuthi baza kuya eNational Sports Stadium, kodwa akwaziyo ukuthi uzancotshwa njani. Kunjalo Marvelous.
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai pano pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Nasi turi kuenderera mberi tichitarisa nhoroondo yeupenyu hwava Robert Mugabe, vaimbova mutungamiri wenyika yeZimbabwe, avo vakashayikira kuSingapore nemusi wechishanu. Ataona nasi mutumbi wava Mugabe uchisvika munyika, uyezve taona mudzimai wavo amai Grace Mugabe vachisvikawo panhandare yeRobert Mugabe International Airport, vakatambirwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemudzimai wavo amai Auxillia Mnangagwa. Taona zvakare vaMnangagwa vachitaura ivo kuti hurongwa hwekuradzikwa kwavaMugabe huchange huri kutaurwa munguva inotevera, asi vazivisa ivo kuti mutumbi wabva panzvimbo yeRobert Mugabe International Airport wakananga kuOne Commando uko wazobva uchienda kuBlue Roof. Pari zvino mutumbi utori ikoko kuBlue Roof. Saka ipo pano tichange tichicrossa over tichienda kune imwe live feed munguva inotevera, asi pari zvino tine rombo rakanaka. Tine munyarikana ari muno mustudio medu watichangokurukura naye kwenguva pfupi vasati vabuda zvavo tichienda kulive feed iri kubva kuZTN ikoko kuBlue Roof. Tinokuchingamidzai nemufaro vaguni pano pachirongwa chedu.
Tinotenda maaniro akanaka vatereri.
Taona nhasi mutumbi wava Mugabe uchisvika munyika. Imi sebato reZANU PF mungati vangaragarirwe nemabasa api avakaita?
VaMugabe segamba rakava munhu akabatira zvikuru mukusununguka kwenyika yedu kuwana kustonga kuzere kubva kuva pambe pfumi vechichena ndoche kutanga chechipiri vamugabe pavakapiwa masimba kana kuti pavakatora mhiko yekutonga nyika yeZimbabwe saprime minister chinhu chikuru chavakakoshesa chatinovimba nokudada nacho kusvika pari nhasi inyaya yedzidzo vakaita kuti vana veZimbabwe vawane dzidzo yakakura yemhando yepamusoro-soro zvinovawo kuti iwo semunhu anga ari mudzidzisi uye nyaya yeutano kukoshesa kuti vana veZimbabwe vave vanhu vanozviriritira pamberi apo takazoona zvakare vachikwanisa kuti vana veZimbabwe vapiwe minda ivhu redu revanhu vatema ridzoke kuvana veZimbabwe zvino zvatinoyemura zvikuru izvozvo.
So we see that the body of the late former president is now at the Blue Roof, and indications are that his body was not being carried in that gun carriage as usual. What's going on?
We received reports, but it's not quite clear. What we understand is that there were some technical issues pertaining to the size and the condition of the casket. That's why the gun carriage with the glass compartment was open. Was without the casket of the president. But we understand it was just a technical issue.
But some people are saying that maybe it's because of the feud between some family members and the government over the burial of the late former president. And it seems as if the speculation is more after the president failed to actually say exactly where he's going to be buried.
I think it's exactly what it is, speculation. As far as we know, as far as we are concerned, announcements as to the actual time and place of burial will be announced in due course once the formalities have been completed by both the government and the family of Comrade Robert Mugabe.
And we know that some war veterans have indicated that they are boycotting the whole thing. So what's the problem here?
We don't have an official position from the war veterans of Zimbabwe as ZANU-PF. We don't have that communication.
Mm-hmm. Vaguni todzokera kwamuri. Pari zvino vazhinji vanga vari kufunza zvataona zvichiitika kuti tinosimboona kana pafa munhu wechiuto kana munhu wechikuru taiona yatingati pakaradzikwa munhu box riyari riri pagun carriage. Asi nhasi hazvisirizvo zvataona, saka vazhinji vari kufunza kuti chii chaizvo chiri kuitika.
Tanzwa isusu nevamwe vedu vari on the ground variko kuti boxi iri rauya rinenge rine ma technical specifications kana kuti kukura nekugadzirwa kwarakaita hakuenderane ne gun carriage glass compartment yatanga yatagara tinayo inoshandiswa nemaboxi edu yemumusha muZimbabwe. So ndozvatiri kunzwa kuti ndozvaitika, but in any case maona motikari yemauto inotakura mutumbi ichienda sezvinokodzerwa panoitwa state funeral.
I want to not end up Guni. Gibbs, I don't know if you have...
Yes, the other question, Mr. Guni, is what are people going to remember the late former president for? You know, there's the land issue, of course, and then there's education. But some are quitting and saying, well, education, yes. But the majority of people come out of universities and college are unemployed. And on the land issue, they are saying some people never got it at all. So... your reaction to that?
The land is still there. Zimbabweans are still free to apply for land. And as we speak right now, the government of the day is still giving land to deserving Zimbabweans. Zimbabweans are free to apply for land today. I think the people are missing the point. The education program in Zimbabwe is second to none on the African continent. President Comrade Robert Mugabe was a pan-Africanist beyond the education and the land issue. And he is revered beyond our borders, throughout the African continent, and throughout the world, because he stood for pan-Africanism and emancipation of black people.
Your last word.
For now, I think actually we have no last word. thank you so much. Yeah. But we are going to go to a video of one of the people that actually attended the former president Robert Mugabe arrived at the Robert Mugabe International Airport in Harare. So let's take a look at what happened.
Tawea pano ne kuti tawea kuchema former president wedu Robert Gabriel Mugabe. Ye akatipa kuti tione kuti tonga kuzere. Tairarama tiri pasi tevarume. tisinga tendero kushika mune dzimwe dzvimbo mutown asi nekuda apa president wedu vakatitendera kuti tikwanise kushika nzvimbo dzese tikwanise kutora minda taishandiswa nevarume zvanga tichina minda asi taane minda saka president wedu saka tauya nhasi nohwandi hwedu vamwe vachiri munzira kuuya kuzovachema ndiyo nguva yatakwanisa kuuya kuti tikwanise kuchema president wedu nesaka maona vanhu vashingirira kuti vauye pazuva ranhasi nekuti dai vanga vakaipa dai vanhu vangasina kuungana pano vaungana pano nekuti president wedu vakanaka ndesaka ndozvatawira pano kuuya kuzochema tinyaradzana nemhuri dzevamugaga hatisi kureva kuti tiri kwamugaga voega vari kuchema nesu vana vezimbabwe nekuti tiri kubva paudziviriri wanga tiri nesaka tauya pano kuti tione kuzvitonga takaona kuzvitonga kuzere kuburikidza napresident wedu nesaka tauya pano nhasi ndiwo machemero atikuita vana vezimbabwe kuti munhu akatipo kuti tikwanise kuona masimba nekuti taatiri pasi pevarume apa tichazvi pasi pevarume tava pamusoro pevarume nekuda kwapresident mugaga ndozvataenga pano sevana vezimbabwe veana vaita kutuka
vari muropa mukumbira.
Aiwa tiri kuona apo tiri kuona mumwe mukomana wechidiki anga achiwanikwa iye achitaura kuti sei anga abuda achienda kunoona kusvika kwaita vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vasvika nhasi kunhandare yeRobert Mugabe International Airport muHarare pari zvino mutumbi wavo uri kuBlue Roof uko taona ivo hama dzavo mudzimai wavo nevamwewo vachiuya kuzobata maoko kuBlue Roof saka tichaenderera mberi tichikuratidzai zviri kuitika ikoko kuBlue Roof munguva inotevera Gibbs.
Yes, now marvelous, we've got Blessing Zulu in Harare. He's our reporter who is in Harare right now. Blessing Zulu, welcome to the program.
Thank you so much, Gibbs.
Yeah, give us a rundown. What's going on now?
Of course, the body of the late president has been taken to his residence in Borodelbrug, Harare, where we understand most of his family members are gathered and also some of his friends.
So now we see that the gun carriage was empty. What's going on?
Usually they use it when the person is going to be buried. Of course, there were several cars that are supposed to, or that many expected to be carrying his body to one commander and eventually his residence. It usually happens, but usually it's going to be National Heroes Taker on the final day. That's when they use them.
But then there is the Dow Smoking vehicles that are actually around there, and one of them was carrying the body. So people are saying you rarely see such kind of occasion where Dow Smoking works side by side with the government.
Actually, Gibbs, they do.
Let's get from here. They do. One that is official. Actually contracted by the government to bury national heroes. Of course, there are exceptions. If you following the death of national hero Oliver Mtukudziwe Inyarazo, was fighting for the body with DAF, of course. But usually heroes are buried by DAF. That's the contract that they have with the government of Zimbabwe.
Thank you very much, Blessing. Marvelous.
Blessing, tokuchingamidza zvakare pachirongwa chedu. Mukatitsana nguro kuti zvakamira sei pari zvino paurongwa hwekuchemwa uyezve nekuchengetedzwa kwavamugabe.
Pari zvino mutumbi wavamugabe uri kumba kwavo kuBlue Roof kuBorodelo uko. Tiri kutarisira sezvatiri kunzwa kuti mangwana vanokwanisa kuti vaendeswe kwazvimba, asi mangwana akare vanga vachitarisirwa zvakare kuti vanoonekana nevanhu kuRofaro Stadium nemusi wechishanu zvakare. Uyezve musi wemugovera ndopampanzi pachauya vanyarikani vatungamiri vedzimwe nyika nevakambotungamira nyika dzakasiyana-siyana vachionekana nawo. Nemusi wesvondo ndopavanga vanzi vachaenda kunoradzikwa, asi hapana ari kuziva kuti vacharadzikwa kupi. Vamunangagwa vanhu vakawanda vanga vachitarisira kuti mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa vachatsivisa ruzhinji rwezimbabwe kuti vanoradzikwa kupi, asi vangotiwo vacharadzikwa nemusi wesvondo. Vakakurudzira kuti vanhu vaende ikoko, asi sekuzva kwatiri kuita pamba paine makakatanwa pakati pemhuri yavamugabe nevamwe muhurumende pakuti voradzikwa kupi. Vamwe vachitinga varadzikwe kwazvimba kumusha kwavo kwakutamauko, vamwe vachiti aiwa ngavaradzikwe anoradzikwa magamba eZimbabwe
Blessing ipapa pare gate mbokubatai muromo ipapo taakumboswitcha toda kuenda unonzwa kuti valiyo mugabe vari kuti chi hatichadzoka zvakare kwauri tinokutenda.
Okay,
bye bye.
Ndakuti unoita business nezvawakadzidza zveelectronics. Saka ndakambofunga kuti kutamba, but tsamba yangu haina kusainwa for 2 years. Zvikadazoti hongora ndakuenda kunoita izvozvo. Saka munhu uyo ari principal anoti ita zvawakafunda, ita zvawakadzidziswa, itera maprinciples iwayo.
Nhaka yamungati masirwa imimi nasekuru ndeipa zvamunoti izvi takadzidziswa nasekuru.
Ndakaiswa kuchikoro nasekuru and pese pese paanoti vakazvifunga vanoti uyo ndiri kujeri ndokwandaya aitopedzera mari yangu. Saka ndaingori munhu anga achingonogedzerwa nogedzerwa pese pese kana kuvaroorera kuenda kunoroora ndindakanoroora ambuya. Saka ndeichiziva kuti ukama hwangu nasekuru kaunoita kuti sekuru vanenge vaine chimoko chavo vaine chimoko chavo ndionekwo chiziva wega ndionekwo chimhanya kuchiendesa tumabhanzi tumachichichi ozoti ndauda kuroora muzukuru iwe endandirambuya wango pana mwawa iwe chienda unondiroorera ndiwo unoroora ndiwo unoenda ndiwo unoita zvese. Saka that confidence izvozvo zvaunopiwa nasekuru zinokuita kuti iwo ukurewo uri wise uine ruzivo rwokuti no ok pane tsika yandofanira kutevedza ndofanira kuita izvi nemazvo ndakadai ndakadai.
Ngatimbobvisai sutu yapurezidendi neofisi yekuti purezidendi vanga vari munhu anoita sei?
Munhu anofara anyambo sekuru vanoda kutaura nyaya. Vakatanga kutaurira zvekumusha kuti unozapa nhengi kare taizvaifamba so anhu ikavakazororwa vakadoroora kwanhengi ndokwakazouya uyo atakazosangana naye pakati ndo nyaya dzavo dzokuti history yemhuri ini ndakanisingaizei but iye zvinozvi ndaashasha magushungu vanotoziva kutoti kana uda kunyatsoziva zvimwe zvinhu zvemagushungu bvunza muzukuru uyu akadzidziswa.
Mazuva ekupedzisira kusingapore zvanga zvakamira sei?
Handina kuvaona.
Okay.
Handina kutaura navo. Ndaida ndakanga ndakatotenga tiketi kuzienda nekufrida vavashaya. Saka ingori chinhu chakangondirwadza but chandakafara nacho ndoreve kuti ambuya vangu kubvira paitwa pavabva pabasa vaichinja everyday all the time you know because munhu akangaziva stereki nezvanga zvaitika but ndoda kungotenda ambuya kuti she looked after him to the very end. Ndakuvatenda.
Tinoda kuzvikudza izvozvo. Pane zvati zvavepo here urongwa hwekuchengetwa kwavo?
Iye zvino hapana zvatingoziva ndezvo kuti mangwana tinoenda kuFaro Stadium tozoenda kumusha worara ikoko todzoka kurufaro todzoka pano Saturday tonoita funeral service kunational sports stadium. Saka ipapo program iyoyo ndo iri definite so far. Zvimwe ndinenge chizokuzivisai nokufamba kwenguva.
Tinotenda.
Ndatenda.
Thank you so much. Mr. Leo Mugabe, who is the nephew of the former president Robert Gabriel Mugabe, an African icon and a revolutionary in his own right. We are at his residence right here in Borodil at the Blue Roof residence, and Leo Mugabe, they also highlighting the same issue that were highlighted by the president's former bodyguard Martin Ndlovu, that he was indeed a principled man and he was a man that loved to tell jokes and to teach by telling jokes, but indeed he was certainly a teacher. Mr. Mugabe, they are the nephew of the former president Leo Mugabe, telling us also that the body will make its way to Zimba tomorrow, and it's likely to lie in state there, and the official funeral will be at the National Sports Stadium on Saturday. We don't have more details in terms of where the burial will be happening, but we should be having those details as the program proceeds. The proceedings are happening right here at the Blue Roof, and the official church service has just ended, and members of different political parties as well as supporters just moving and mingling amongst themselves as delegates come in to pay their last respect for this great iconic leader who led Zimbabwe through this time of revolution, coming at the helm of ZANU in 1977 after the Chimoyo Conference that, of course, preceded the Mgagao Declaration in 1975 when he was made a spokesperson. So he was at the helm for just over 40 years, being executive prime minister before becoming the executive president in 1987. He was the African Union chairperson in 1997 and 1998 when the organization was still called the Organization of African Unity, as well as in 2015 and 2016 when he was chair of the African Union. Now, this is a broadcast coming to you from Zimpapers Television Network. We will continue to give you updates and interviews with delegates as we proceed through the night. My name is Blessing Malatsi.
Absolutely giving us information and talking to very important people who shed light into the life and times of the late former President Robert Gabriel Mugabe, as right now we see images of his firstborn and daughter, Bona Mugabe. They're being consoled by people coming to the Blue Roof. That's the scene outside the Blue Roof, obviously adorned to celebrate the life of an icon in Robert Gabriel Mugabe. Earlier we had seen images of Father Emmanuel Ribeiro, the Catholic priest who was holding mass at the residence. And just a bit of trivia, those two go back way back as close friends, Father Ribeiro and President Mugabe. And just to say, even at the dawn of the new Zimbabwe, President Mugabe, who was then going to be prime minister-elect, called Father Ribeiro and asked that the icon in issues to do with culture and religion help come up with a flag for the Republic of Zimbabwe. So that man, Father Emmanuel Ribeiro, is the one who then designed the national flag that we now fly today. He went with a couple of samples of what he thought would be a good flag, and out of the about five prototypes that he created, the then prime minister elect personally selected that the one that we use today as our national flag. So they've got quite a warm history that extends beyond even just the realms of religion. And as I said, former President Mugabe was a staunch Catholic and was known for just walking into the Catholic cathedral.
So we see marvelous, there's action there, the Blue Roof, you know, a lot of activity indeed. So we heard from Leo Mugabe saying that the body will be taken to Zwimba communal lands, then be brought back to Harare. And then Sunday, he wasn't too clear. He said people will be advised accordingly. So siyabona kona ngale ke e Blue Roof Zulukandaba lapho kule sidumbu sika Moyi u Robert Gabriel Mugabe obhubhe ngeviki ephelileyo. So kona ngale ke e Blue Roof siyabona ukuthi kulabantu abathize ungazani ke abanengi ngabakahulumende labanye abomdeni ka Moyi isidumbu yesi khonapho ke sibona abantu bengena ke besiyakhalela umdeni wakomgabe. Sibona njalo lo mfelokazi uGrace Mugabe ukhona khonapho lodadewabo kuzobuya labanye abantu abaningi abachiyeneyo. So ke siyakwazi ukuthi ke isidumbu sakhe sihambe endaweni eziningi. So I'm told we've got Mr. Mnangagwa right now.
Maybe before we do that, let's just pay tribute to ZTN for providing the footage that we've just been flighting. Thank you there. The footage that you've just been seeing came courtesy of ZTN from Zimpepper. So we will be going back to them now and again. But we understand there's a video of our president, Emmerson Mnangagwa. Let's take a listen to what he had to say.
The man that created our nation, the man that led us to this day, has left us. We are gathered here to receive his body.
That is the President Emmerson Mnangagwa speaking earlier on at the Robert Mugabe International Airport. He was actually receiving the body of the late former president, which was ferried to the body that was ferried from Singapore, where he died last Friday. Yes, Mzule Lapake Omonga Meli, Ekuluma Ngomoyi, uRobert Kapilele Mugabe, Ekuluma Ngoti Sebe Tolile, Istumbu Sakes, Vela Kunangale, Singapore. Ye, kunjaloke,
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai pano pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Apo tinoda kupa kutenda kune company ye ZTN avo vanova ivo vanga vaine mapikicha ne video yatanga tiri kukuratidzai yekumba kwava Mugabe ku Blue Roof uyezve tichapota chiti apo neapo tichanga tichibva pano tichimboenda ikoko tichikuratidzai zviri kuitika ku Blue Roof asi pari zvino tanzwa muzukuru vaMugabe valiyo Mugabe vachitaura ivo kuti sekuru wavo vakavadzidzisa zvakawanda vanoti ivo vanorangarira kuti sekuru wavo ndo vakavaendesa kuchikoro uyezve vaitumwawo kuti vaende vachinokandawo tsamba nezvimwe zvakadaro apo sekuru wavo vakapfimba vave amai Mugabe pari zvino amai Grace Mugabe pavakatanga kunge vachipfimbana Leo Mugabe semuzukuru anoti iye ndiye aitumwa uyezve anoti iye anoziva nhoroondo zhinji chaiyo kana kuti huru nezvemhuri yekwaGushungo nekuti sekuru vake vakatora nguva vachitaura naye pamusoro penhoroondo yekwaGushungo ataura iye muzukuru wavaMugabe kuti mangwana mutumbi uchaenda kuRufaro Stadium uchibva ikoko wobva waenda kunorara kumusha kwavo kwaZvimba vachibva ikoko wobva wadzoka zvakare muHarare vozowanikwa ivo vachienda kuNational Sports Stadium nemusi weSaturday uyezve asi haana kunge achititsanangurira kuti vacharadzikwa kupi uyezve kuti rini vangotaura ivo kuti vachange vachizivisa munguva inotevera kuti vaMugabe avo vane mutumbi wavo wasvika munyika nhasi vacharadzikwa rini
ye kunjalo ke Marvelous Lonidlela Dube oti lona vekulisocha lobaba uMugabe noma nje ubephazamisa lokunye ubaba uED ule 22 months esesikhundleni kodwa ilizwe selimanikiniki kuyamangalisa lokho kwenzakala eZimbabwe ngokutsho kwakhe kuzobuya unesisa lo Clemens Dube bathi lichona njani sitshona kahle singazilina kuna ngapho lapha elikhona so ke kula bantu bangenayo lapha ke ku Facebook asizwe ukuthi labo bani
pa Facebook page ye Shona tina Rutsendo Marufu ari kutaura iye kuti thank you Dr. Amai makabata basa rekuchengeta Gushungo tanzwa zvakare muzukuru wa Gushungo wava Mugabe achitaura iye kuti anotenda Amai Dr. Grace Mugabe nekuchengeta kwavakaita murume wavo kusvika pakushaya kwaakaita chishanu chapfuura anoti iye ane rutendo rukuru uye zvanga achiti iye anga akatotenga ticket rekuti akwanise kuwana achienda kunoona sekuru vake asi haana kukwanisa kutaura navo pavanga vari kuSingapore kana kukwanisa kuvaona baba matwinze chikobve vari kuti call me tofeni yedu Lillian Lilili Mandu ari kuti pokelo I see you Emmanuel Nyakonda hanza from the stadium kumusha Alice Duchess Makainganwa ari kuti ari kuona pokelo ndofunga kutaura vanga vari pa live feed yatabva kuscreena iyo top fan yedu Emmanuel Nyakonda hanzi ari kutaurawo zvakawanda Lillian ari kuti zororai murugare vaMugabe progress manaiwa manakira ari kuti zororai murugare Gushungo kudzanai nyamatanga ari kuti mari yenyika yopedzwa nemunhu 1 ndomaonero ake natop fan yedu Silvanos Mzorodzi hanzi please call me vachibva vaisa namba dzavo.
We've got Florence Wela who says, is that a house or a hotel where these people are? For your own information, it's called the Blue Roof. That is the mansion of the late former president, Robert Mugabe. And then Courtney says, yeah, I saw Bona Mugabe in that video. She looks very sad. That's what he says there. So I'm told that we've got our first guest. And that is Mr. Pilif Kaule of ZANU-PF. Mr. Kaule, welcome to the program.
Welcome, my brother Pilif. Pilif.
Thank you for so much for joining us once again. So today, we've been with you since morning. So thank you so much. So we see that the body of the late former president is now at the Blue Roof on its way to Zwimba Communal Lands. What's your word on that?
Yes, thank God for the for the safe travel by the team that brought us the body of the late former president. Mm-hmm. And really, all the preparations are on course, and the body is now with the right people now at the right place. So what we are following is the program that has been set by the government and the party and the members of the families. Mm-hmm. So everything is in order. We are moving on, heading towards the day when the president is going to be laid to rest on Sunday. And so far, so good. Things are moving.
Yes, siyabona ke ukuthi isidumbu sakhe sesikhona ngale eBlue Roof. Kodwa ke uLeo Mgabe uthe ekhuluma lentatheli zindaba wathi ukuthi siyahanjiswa kozwimba sibiswe eHarare ngesonto uthi sizangcwatshwa, kodwa ume khonapho kaqhubekela ngaphambili uthe sisalazisa ukuthi uhamba njani. Kanye kulokuxozela kulokhu babagawule akuphose lakho.
Okuqondileyo yikuthi kithi abantu baphinga ukuthi kube lokuxokozela, hatshi ubeqondile uLeo nguye phela ofe omele imuli, okhuluma emele imuli. Kuhlonitshwa imuli xa sesifika ezindaweni ezinjengalezi. Yibo bale umutsho ukuthi kuzaqhutshwa so, kuzahamba kanje, kuzabanje. Khonokho okuphuma kuLeo yikho sibile kuzalandelwa. Yiko kuzalandelwa yini uhlelo olukhona. Okuthi kumbe labana ukuthi upresident abani bemuli abafuni lokhu, hayi siqiniso. Konke khonoko kukhanya yonke into iyahamba, akudonselana khonoko kubonwa ngabantu abaphandle abakhuluma khonoko, kodwa ngaphakathi sibili yonke into iyahamba. Kodwa ekuqineni kwako konke ungeke usuthise wonke umuntu kithi. Abanye abantu yebo banjalo, abanye ukuthi befuna ngabe kwenziwa yona into abayifunayo, kodwa ke hayi imuli iyakwala khonoko ithi into azenziwe ngendlela eqondileyo. Yiko kukhangelela ukuthi umongameli owayengumongameli welizwe uRobert Mugabe uzabekwa ngesande endaweni efaneleyo, abantu abayaziyo bonke endaweni yale efaneleyo. Ukuthi uLeo Mgabe akhulume thina uzabekwa e-hero seeker khona kwaye ukuthi uzahamba ngale phenduke futhi ngesande. Uqedile khonaphana, kambona utshile, akulandwa itshile.
Siyakuzwa kakhulu-ke baba Gawule, bombe khonapho ungayikatshana ungathini ngakhona.
Aiwa, parizvino toda kuti timbodzokera kuBlue Roof timboona kuti kune chii chiri kuitika parizvino. Tichinzwawo kuti vari ikoko chii chiri kuitika parizvino tichiona, nekuti tiri kuona kuti amai Mugabe parizvino vatogara pedyo nebhokisi remurume wavo sezvinoitwa kana munhu achinge arasikirwa nemurume wake. Asi regai timboenda ikoko tione kuti zviri kufamba sei.
You have been watching Zimpapers Television Network. You have been watching history in the making. Certainly everybody will remember where they were when Robert Gabriel Mugabe was announced to have passed on. And certainly you will remember that in that year you got first-hand coverage of everything that went down at that funeral, courtesy of Zimpapers Television Network. From the arrival today at the airport, where we had Blessing Monatsi covering events for us, to One Commando, where we had Takudzwa Chiambakwe covering that bit for us. And now, tonight, at the Blue Roof, as we have Blessing Nazi also continuing with coverage for us. It has been touching, it has been inspiring, because while we are mourning...
There is a presenter from ZTN, so thank you so much for... from the look of things, we got this footage from ZTN, and that's a live stream. So the body of the late former president is at the Blue Roof, and we see that many things are happening. So, Baba Kaule, how are people going to remember the late former president?
They're going to remember the late former president.
Mm-hmm.
They are going to remember him, the former president, mm-hmm. for his stand on the fight against colonialism, mm-hmm. and on defending our sovereignty, and as good as and again, remember him for for the empowerment of the black people, and of remembering him for giving land to the people, to the landless Zimbabweans.
Mm-hmm.
This is how people of Zimbabwe are going to remember him.
Thank you so much, and stay on the line. I think maybe Blessing Zulu is still on the line. Blessing Zulu, are you on the line? So,
no,
Blessing,
I
I'm
think
told
we
he left
say
long back.
Goodbye
yeah.
to him.
So, anyway, let's get back to Mr. Kaule, if you can. Ask him to show now or something.
Let me just read what the people here are saying right now. There are a few people that have actually just joined us. Kuneavo vapinda mchirongware, tinokuchingamidza ipane vazhinji vada kufonerwa pana kudzaisa maita aisa namba dzake ari kuti please ndifonerei uyezve tine mavideo akawanda abva kuna Blessing Zulu aita apo anga ari ku Robert Mugabe International Airport regaiti mbonzwa vamwe vataura navo tinzwe kuti vanga vari kuti chii
nekuti vakati pinza basa izvi ende mukaona kuti improve kwataita mumba medu vana vangu ndakadzidzisa vese nenyaya yemari iyoyo ndakatorwa kuenda kuyuthofisa ndisina olevels saka kana mukaona mumba izvezvizvi ndakatota zvinogara zvakadaro mumba medu masenzi nditori nawo saka ndikuyazochema gushungo handisi kukwanisa ndiri kutochema gushungo vakati gwadza nezvavakatiitira kana muri mukati memhuri yekwamutanje kumfakozaiwa tarasikirwa chokwadi tesi tarasikirwa taka vakatisimudzira kubva pasi kusvika patave nhasi uu handivakangano gushungo saka ndinoti zvangu dzasi gushungo zororai murugare
apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mudzimai ari kuti iye nemhuri dzake vakasimudzirwa ari kuti vanogara kumufakosi asi ari kuti iye vakasimudzirwa kubva pasi kusvika pavave iye zvine zvanga achitaura iye apa nhoroondo yekuti akanga asiri kushanda asi nekuda kwagushungo ivo vavatisiya former president Robert Gabriel Mugabe ari kuti iye akakwanisa kuwana basa uyezve achishanda ati iye ari kumayouth ezanup f saka ndo zvaari kutaura tinotenda
and he had no olive right
ndozvakataura yes
ye yeah, so ke siyamuzva sivili yakhuluma lapho ntombazana kumbe ngiti mama vekhuluma sivili ngokuti yena watolani kwaye ngumongameli let's go back to ubaba Gaule ye kumbe kuthiwa
sulokhuzaksamengena hello caller
yes hi sismavelas
muri seiko nematambudziko kaya tipewo pfungwa dzenyu tinoziva kuti takakuonai chaizvo muchimacha muri kunew york uko kwenguva yakareba hatipei pfungwa dzenyu
Hey, aiwa takamacha tese iye zvino izvi tiri muno muHarare but anyway matambudziko akaonekwa inini hangu chandiri kuda kungotaura ndechekuti much as this man may have messed up towards the end we have a lot to remember about him vamugabe vaive nechipo chekutaura in terms of public speaking All my life, I have never met a man ane chipo chekutaura kudarika vamugabe. That was his greatest talent. Zvekuti you would always look forward to what he would say. And the clips tirikungoona ari kungotenderera what he once said in different places, and they are all enjoyable. Such a brilliant speaker. Anga ane chipo ichocho, number one. And then secondly, for sure, inini hangu, I have traveled the world a lot. Ubaba Dube, Gibbs Dube, I've traveled a lot in different places, and all I can say is the moment you mention that you are from Zimbabwe, they would ask you about Robert Mugabe, and then after that, then they talk about the education system. Kuti, Pama Africans, really, we are respected as Zimbabweans for education. Isusu wa mwetakabere kwa way after independence, and slowly, as things were dying out, system can go create kwa. It doesn't die out very fast. So we have been beneficiaries of an education system that Robert Mugabe maintained. Saka we got a very good reputation. And then pakurwisana kuri kuitika kwekuti vamugabe vachavigwa kuti vachavigwa rini. This is my own perception. The man had lost a lot of popularity. Vanhu vakawandisa vanomuda, but at the same time vanhu vakawandisa vakamuvenga. We still have a lot of people who are very angry and very bitter about Robert Mugabe today. Saka mukamuviga kwazvimba anofukunyurwa.
Imwe wo conspiracy ya shike.
I would think he's safer ku Euros eka ikoko kwa ano chengetizwa nemasoja. I wish I could meet the Kuchungo family and tell them kuti apa pamuda kumuviga apa then make sure kuti munoisa 24/7 security.
Mhm. Tiona munotaura zvakare isindebele kuluma.
Ayi sindebele siyasibhaqabula sisi. Babu Gibbs.
Yera chilvoi.
Lapana ikuti. Siyaphila kakhulu baba. Into ade ngisho laphana ikuthi umgabe ube lesipho esihle kakhulu sokukhuluma empilweni yami yonke kuma university sengengawahamba lasemasontweni angaze ngizwe umuntu okwazi ukuchumayela kumbe ukukhuluma echaza abantu njengomgabe. Waye lesipho sokukhuluma lesane sokuthi ngitsho ngabe kuthiwa ukukhuluma into esingazithakazeleli izinto esingazithandiyo umgabe wayekhuluma kube mnandi nje kuku abantu beze bemchayela izandla labangamthandiyo. Osisomavelas we have met in the United Nations General Assembly and know ukuthi umgabe nxa ngabe phakathi laphana whenever he's speaking he would talk and he would always get a standing ovation. So isipho sakhe asivamanga asikho kuye wonke umuntu la kusiphiqa mfundo ababaningi abalesipho esinjengesikamgabe. Okwesibili engikutshiloyo ukuthi umgabe futhi wakwanisa ukuthi esiphe ireputation enhle kakhulu njengezizalwane zeZimbabwe ku-education. Okokuthi ongangokuthi nxa ngabe uhamba emazweni achiyeneyo ahlukahlukeneyo abantu bengakuzi ukuthi uqhamuka ngaphi uthi mina ngiwaseZimbabwe bayakwethulela isigqoko bayakuhlonipha sibili besithi umuntu lo kufanele ukuthi ufundile simply because uvele eZimbabwe. So i-education system ngithe mina abantu abanjengami sazalwa way after independence but we are beneficiaries of a system ye education umgaba I created. The other thing I had not mentioned earlier in my Shona comment was umgabe was a feminist. He was so much into women's rights to an extent that at some point he said to African Union, anyone who would say I was not born of a woman, come stand up, let's see you. And then one other thing that I didn't mention that I would like to say both there, as a Catholic, Robert Mugabe, it surprises me why he would be buried on a Sunday because Roman Catholics don't bury on Sundays. Catholic priests are not allowed to bury on a Sunday because it's the day of the Lord.
Yeah, kodwa ke okunye kwasekusonakala ngaphi manje ke khona bamfowethu ngoba ilizwe limaniki-niki khona manje.
Yeah, ikonakala lapha okokuqala umgabe stayed too long in party. Kuyaye kuthiwe ngesindebele kusinwa kudedelanwa. Ungagidugida noma kuthiwa ugida kuhle njani. Qhela kungena abanye sike sibone abanye. Noma kuthiwa uyakwanisa ukuhlabela ukwedlula abanye ungahlabehlabela cheda. Umeceleni kungena abanye. So that was his greatest weakness. Then it's very difficult to comment on indaba yeGugura Hundi, but clearly he presided in a system which massacred a lot of people in Midlands and Matabele land. Mina nginje ngizalelwe ngakhulela kobulawayo into engayitsho ukuthi abantu engikhule labo abanengi kakhulukazi abazali babo basalezilonda. Wounds are still festering in Matabele land and the Midlands because people grew up without parents. Fine, his video with Sophie Mukwena, an interview with SABC 1, he tried to say a few things. It's very unfortunate that akula muntu owamphikisayo kulokho akukhulumayo kodwa kule interview ayikhuluma lo Sophie Mukwena where he tried to explain how Gugura Hundi started and babe saphila labo dabengwa nobody ever came up emphikisa.
Yeah, bamba khonapho ke ungakatshana samaita kulo baba umsunduzwa Ndlovu osecingweni lapha baba Ndlovu ungawutshana njani ngiyatshona mfowethu ungathini ngakhona ukukwenzakala eHarare sizwile ukuthi isidumbu sikamgabe sesise-Blue Reef phose lakho
hayi njengabantu basesintini ndisadule siyakhala nathi ngoba ukufa akwasefamnandi noma
ya ucingo lwakho ungazani aluqondanga kahle kangako lakho ukuthi ungacheda mbijana incele ungaba ngcono. Hayi yenza so what sikufonele back khonapho lapho khona siyakufonela khona manje. Yeah, okay, samfonela, the line is quite bad. So Samaita was adding some issues here concerning feminism. He says Mr. Mugabe used to be a very staunch kind of critic of this thing in terms of him supporting it. So mm-hmm. he said anyone who thought was not born of a woman was not a person at all. So he was really up to feminism. And then he says he was a prolific speaker. We know that in different forums, Mr. Mugabe was just like that.
Mm-hmm.
And would actually attract some attention. Even if he was speaking certain things that people didn't like, but he was always saying things. Education, of course, he says he did a lot. And yeah, so many things.
Aiwa, tinotenda, maybe samaita musati maenda zvenyu motipa mazwi enyu kupedzisira. Imi vechidiki zvii zvimwe zvamungati dai anga akagadzirisa apa vaizowanikwa ivo vachirangarirwa zvinokunda pavari zvavari kuitwa iye zvinezvi. Hello, samaita kudzai?
Yes. Vamugabe vaifanira kusuduruka pachigaro. Vo create a system yekuti munhu akatonga tonga woswedera kuside kombopindawo mumwe. System iyoyo yaizongofambawo zvakanaka uye dai vakaedzawo kakurespecta democracy nemitemo yenyika. That would have been our foundation and ukaona zvekuitika next door kunana South Africa. Vanhu vekuSouth Africa vane independence. They are able to criticize the president. They are able to question the president. Vasingatyi kuabductwa nekuurawa nezvinhu zvakadaro daro. Saka ndo chinhu chekutanga chaifanira kunyanya kugadziriswa navamugabe kucreate a system yekuti let democracy be real democracy. Isangove yekungotaura chete yepamapepa. Vasangove munhu anongonakidza vanhu voombererwa maoko isi tichifane nzara.
Aiwa, mashoko makukutu, tinokutenda chaizvo kudzaisa maita muve nezuva rakanaka. Saka muri kuenda here kunochema vamugabe?
Tine zvimwe zvakatibata saka hatisi kuzobudirira kuenda ikoko. Uyezve kunyanya sekutaurwa kwaitwa isu tavamugabe taipinda navo chechi pacathedral muna 40 muHarare muyamuya dzimweni dzenguva. Saka isu maRoma hatiendi kumakuva nemuzwe sandi.
Aiwa, mataura imwe point ya mataura mukatombotaura futi neshona imbotitsanangurira ipapo pane zvamataura panyaya yekuvigwa nemusi shondo taura itinzwa.
Okay, chinoitika ndechekuti isusu semakatorike mother church inova ndoo sangano rakabereka mamwe ese masangano vamugabe taipinda navo chechi. Saka tichienda navo kusvondo kudaro kusvondo yedu kukirike Sunday katorike tine mutemo wekuti Sunday is the day of the Lord. Rinova ndiro zuva rakamuka mambo edu Jesu Kristu kumuvasi. Ndosaka pakaita shift from yekuita emphasis yekuti vanhu vanoungana nemusi weSunday. Zvichibva muscripture, zvine scriptural reference mukaverenga kubva paEcts chapter 2 muchienda forward. You will see kuti Peter and the apostles were meeting nemusi weSunday. Vakaiti it's the day of the Lord. That is a day when Christians began to meet and share and pray. The bread nekuda kwekupemberera kumuka muvafi kwamambo yedu Jesu Kristu. Saka isu semaRoma hativigi vafi vedu nemusi wesvondo nekuti tinopemberera kumuka muvafi kwamambo yedu Jesu Kristu. Saka it's quite surprising. Ameno pamwe vangangopuwawo havo ka special permission maybe looking at ukuru hwavo, but ndofunga kuti vaitirwe muteuro wemisa nemusi weSunday panenge pakutodikwa ka special permission kanobva kuvakuru kunana bishop. But otherwise, under normal circumstances, a Catholic priest does not bury on a Sunday.
Aiwa, maita basa mukoma kudzaisa maita muve nezuva rakanaka.
Tinotenda fani.
Yes, siyabonga kakhulu mfowethu. Papa Samaita. So that is Mr. Samaita is bilingual. You know, the guy is prolific in both languages. So now I'm told that we've got a video of one person who spoke to Blessing Zulu in Harare. So let's have that video rolling. Maybe.
Guman. Munonzwa sei nekushaya kwakaita vamugabe.
Ah, darasa pane kapashikuru.
Ndo saka moyo zobatana nevamwe kuvachema. Ndo saka mabhaku.
So that's one of the people who spoke with Blessing Zulu in Harare. So he says he was at the airport to welcome the body of the late former president.
I understand we also have a video showing us what's going on at the Blue Roof, where the body of the late president, the former president of Zimbabwe, Robert Mugabe, is lying in state, waiting to be transported tomorrow to Rufaro Stadium and then to his home state, as we learned from Leo Mugabe, his nephew. But we did not hear about burial arrangements as of now. Let's take a look at what's going on. We're seeing their view from the blue roof in Borodale. Tukona apo a view irikubva ku blue roof ku Borodale apo parizvi nomutumbi wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe uri mumba mavo mavaigara kwemakore mazhinji uyezve tanzwa isu kubva kune muzukuru wavo Leo Mugabe anga ari kutaura iye kuti mangwana mutumbi uyu uchawanikwa uchiendeswa Kurufaro Stadium kunandare yerufaro uyezve kubva ikoko yemutumbi wavo waendeswa iwo kumusha kwavo kwazvimba wonorara ikoko wozodzoka zvakare pari kutarisirwa kuti pane vanyarikani vanobva kune dzimwe nyika vakawanda vachange vari pane handisi kuzoti imisa kana kuti imhemberero here ichaitwa kuNational Sports Stadium nemusi weSaturday. Saka ndo zvimwe zviri kuitika parizvino uyezve tinotenda vese vari palive feed yedu parizvino munoziva zvekuita kana muri kuda kufonerwa ibva imanyora namba dzenyu tiwanikwe tichikufonera isi sishakira tiri kuona namba yenyu regai tiedze kukufonerai Gibbs.
Yes, lobaba ke osecingweni khonapha ke ubaba uBelief Gawule webandla leZanu PF. So ke amalungiselelo amenjani baba Gawule lisuka nini lisiye Harare njalo labele banenganganani kula mabhasi amisiweyo amangaka kuti azalithwala ke.
Amabhasi akhona ayiwa zathwala abantu ezigaza kuma districts onke elizwe ahlehleliwe konke sekulungisiwe uhlelo lonke lokuthi transport izathola abantu ngathi konke sokuhleliwe abantu bonke baza abafinya abafise abafisa ukuthi bahambe bebeka u former president sokulungisiwe konke khona kokwe transport yonke into ngisilungisiwe njengoba kade ngisitsho nje kisho ukuthi inhlelo zonke zilungisiwe nguhulumende lebandla elibusayo kunye labemuli okokulungiswe babe lokhu besazisa abantu nje ngokuhamba kwezikhathi ukuthi kade sesilapha kade sesilapha njengoba nje kade sitsho owemuli uLeo Mugabe nakukhulu hlangothi lwehulumende kade bekhuluma uJoe Jaramba bekhuluma ukuthi kade umongameli uhlangane lezinduna zezokozimba kwenziwe lokhu nalokhu nalokhu abantu balokhu besaziswa hathi lokho kobulenjini okunye okukhithwayo nje ukuthi abantu abavumelani besithini besithini hayi lokho akukho izinto zikanyani zihamba kuhle.
So in English, can you tell people what is going on in Matabeleland region? Are you people preparing for a trip to Harare for the funeral service and all those kind of things?
Oh yes, of course. See, people are preparing to travel to Harare for the burial on Sunday, and this is exactly what is what people are preparing for. And then the transport has been already there are buses that are going to ferry people from this other end or from all other districts of Zimbabwe to Harare on that very day, to and from.
Aiwa regai timbotora tinzwe zviri kutaurwa nevari pano paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tinzwe kuti vari kuti chii kune avo vachangobva kupinda muchirongwa. Tiri kutarisa isu urongwa hwekuradzikwa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vatakaona vachirasika vachishaya nemusi wechishanu chapfuura. Nhasi taona mudzimai wavo amai Grace Mugabe vachisvika munyika nemhuri yavo uyezve nevamwe makurukota. Hurumende yazivisa iyo atanzwa kubva kuna Emerson Munangagwa vachitaura ivo kuti pane urongwa wekuti vamugabe vawanikwe ivo vachienda kunorara vari kumba kwavo nhasi kuBlue Roof mangwana vozowanikwa ivo vachienda mutumbi wavo uchiendeswa kuRufaro Stadium maniracho mutumbi woendeswa kwaZvimba kumusha kwavo. Asi regai timbonzwa vamwe gogo vekwaZvimba ikoko vachichema-chema ivo vachitaura kuti vanga vasiri kufara nemabatirwa akaitwa vamugabe. Ndiri kunzwa kuti tichambomira tichitsvaga vhidhiyo ipari zvino, asi apo muri kuona imi mutumbi wavamugabe pawasvika nhasi, uyezve iye zvinezvi tiri kuona mutumbi uyu wave kuBlue Roof uko vachawanikiwa vachirara vari kupamba pavo pavaigara kwemakore akawanda. Tiri kuona apo pane zvinyorwa zviripo zvakanyorwa zvakabva zvaperenga kuti Gushungo. Tichiona isu taona mudzimai wavo amai Grace Mugabe vakagara pedyo nebhokisi sezvinoitwa nemadzimai vanenge varasikirwa nevarume vavo chirikadzi. Tikaona zvakare mwana wavo Bona Mugabe aripo achibatwawo maoko neveruzhinji. Tinedu kwanisa kuona vakomana Robert naBelamini pane mifananidzo yatanga tiri kuona, asi tinonzwa kuti mhuri pari zvino iriko ikoko kuBlue Roof uyezve vari kuchema pamwe naamai vavo mushure mekushayika kwakaita baba vavo nemusi wechishanu. Tinotenda vese vari palive feed yedu pari zvino, uyezve kana muri kuda kuti muwanikwe muchipinda muchirongwa nyorai nhamba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu kuti tiwanikwe tichikufonerai. Gibbs.
Ye, unjalo ke kuna ngale ke eBlue Roof siyabona kuti lokho ngazani kula bantu loba nje izikhulumele sesiqedile ukuthi zikhulume kukhanyangazani sebelungiselela ke ukuthi isidumbu sikamoyi sihanjiswe khona ngale kozwimba. Kozwimba lapha ke kusendaweni okuthiwa Kutama, tuzane Kutama Mission eMashonaland West Province, lapho kuyabe kufakwe khona isidumbu namhlanje. Kuze kuya kusasa kanye ngazani ke isidumbu siyathwalwa silethwe ke eHarare, lapho abantu abazahlangana khona eRufaro Stadium. Kuzobuya kusasa langolwesihlanu abantu bekhona ngale bekhalela ke umdeni wakomgabe. Kanye ngazani ke ngomgqibelo isidumbu lesi siyahanjiswa njalo National Sports Stadium kona ngale njalo eHarare. So ke ngesonto lapho ngazana kusaqedakala khona ukuthi kuyohamba njani. So ngesonto ke samelele mavule sokuthi sizwe ukuthi kuyathiwani. Sizwile uLeo Mgabe lapho ekhuluma esithi kuyenzwa lokhu lalokhu lalokhu lalokhu, kodwa uthe sebuya ke ngesonto wathi lapho sizalazisa ukuthi kuhamba njani. Sizwile njalo umkatolika ujaha wakosamaita esithi vele ngosiko lwamaRoma abantu abangcwatshwa ngesonto. Lusuku lokuphumula lolo.
Pana Disciple Gilman Madaniri pana pavari kufunza zvakare kuti kosei Disciple Gilson Madaniri vari kuti kosei vachiviga munhu nemusi wesvondo. Saka ndofunga vari kutaurawo izvozvo zvangari zviri kutaurwa naSamaita. Asi regai timbotora mukana unoyu kuti timboona zvakataurwa neimwe hama yavamugabe vachitaura ivo pamusoro pechido chavo chekuti vamugabe vawanikwe vachiradzikwa kumusha kwavo kwaZvimba, uyezve vachiti vanga vasiri kufara nemabatirwo akaita vamugabe vasati vashaya. Regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Hamumbofa makamuwana. Ndapedza zvangu. Chokwadi hamumbofa makamuwana sarobati. Kana. Havatongi. Vamugabe. Ndivanga nzarwo nemunhu kuti batwa tsvina kudari kuvabata tsvina.
Titi.
Mati, aiwa, aruko, asimbovanzwa. Ini handimbo, kana yo chaiva kare vakare vana munanga gwa akapinda apa. Ndiro murafura, ini kana kuenda kuchitokisi, I am prepared. Ndiko iwo vafanga, chokwadi chainge vaudza kuti maingei. Aha. Tirikurwadzwa tsiti. Tirikurwadzika. Handimbo zvitya kana kana kana. Vadai vakarega mwana weida akakaika. Kwete kuputa mwana kuda kunoshira kunze kwenyika. Tiripo
aiwa apo tanga tiri kuona imwe hama yavamugabe vachitaura ivo kurwadzikana kwavari kuita nekushaya kwakaita vamugabe vari kunze kwenyika. Pari zvino regai timbonzwa kubva kuna Gibbs Dube. Gibbs, go ahead.
Ye, baba Kaule uyazizwela lapha usalukazi waichinga sivi lokunyokumangalisayo. Yeah. Chinga nje esithi hayi phela umoyi wahanjiswa khona ngale Singapore bona bekhona ibona ngazani akwazi ukuthi kuhamba njani kona ngale ke eSingapore sibona ngazani inxe bambulala into ezinjalo akukhulume nje labantu ubatshela ukuthi kona ukukhulunywa ngugogo kambe ngabe kuliqiniso kanganani
bakukhulunywa ngugogo lokho abantu bengakulaleli ugogo usekhulile mhlawumbe lengqondo kazisabambi nje kakuhle ugogo wenkosi aqolelwe ngoba ukukhula lokhu nako kwesinye isikhathi kwenza ezinye izinto ugogo lo yena lokho ekhuluma ukuzonda kwakhe kakhangeli usizo olwenziweyo ngumongameli welizwe ubaba uMnangagwa ukuthi ahambise umgabe emelaphisa khona ngale uthole eselatshiswa nguhulumende uthwale nguhulumende semletha kati pho ugogo kungane lahleka abemuli bona bamqondisi bamtshela ukuthi hayi gogo lokho kukhulumayo yincwala vela kukhulunywa akulahlekile ngathi ugogo.